Umwe ane denda iri ndiva Prosper Zvoto vanodzidzisa paAlfred Bates School kumaBoreni muHarare. Vanoti vane hurongwa hwekuparura sangano rinobatsira vana vechikoro vane denda iri. Vazvoto vanoti dambudziko ravo rakatanga vachiita sekunge vaive nemunyawiri mugore ra2010.
Ndakaenda kuChina saka ndakaafektwa ne chando kaitonhora kwandaigara kuchaichini. So when I came back to Zimbabwe, one of my temperatures, but it was decided to change my temperatures. So I started to be nyawiri continuous for 3 months.
Vanotiwo amai nemudzimai wavo vakashushukana zvikuru pavakatanga kurwara.
But dhera rakazongostopa munyawiri, ndo dhera ndakatsvaka just my spot, the worst skin. The worst skin. They spread like big fire. Then at that time, the Changurora, my wife, I papa name, so I'm a cat. Mungua, there's a paper, she can still change my chair. I'm going to Africa. Saga Muriang, Yanamayang, Vakanga, Vakanga to Africa, so it's now over 20 people, most of that.
Vasu, and the Ramberiva cheat.
Vabume, Sua, Vakude, Pachina. Guys, let's go and eat. We're going to eat. Say, Chango Fanana Moon, waste the good disease. It's a condition. But you are going to have some
Nyanzvinyaya dzezveutano hweganda kana kuti dermatologist Dr. Donald Mutangadura vanoti kunyangwe hazvo vazvoto vachiratidza kunge munhu ari kurarama neusope, zvirwere izvi zvakasiyana.
Sekuzva kwangu vitiligo haina ngozi pautano hwemunhu, ngoti chete chirwere chinonetsa vanhu kuti unogona kusemwa nevanhu kuchinzi uri murungu dunhu unongoziva muitiro munoita vanhu vedisi, but haichina ngozi pautano. Kunyanya vechidiki unenge wakubvunzwa nevamonzi vakaita sei, unongoziva vabereki vangu kuti musatambe naye akazodii akazodii, zvinogona kuzokanganisa vanhu magariro kubva kuvana vadiki kusvika kuvakuru chaivo, ende hachina basa kuti murume mukadzi, zvinongobata vese.
Dr. Mutangadura vaendera mberi vachitsanangura mutsauko uri pakati peusope nedenda revitiligo.
Chirwere chealbinism chirwere chiri chemagenes chekutinozvarwa nacho, chiri inherited, chinofamba nemagenes. Asi ichi chevitiligo unochiwana utori mupenyu iwewo. Zvinoitika pane zvekuti muviri medu mune nhengo dzakawanda, mune matoti muviri unovakwa nemacells tudhina tudikidiki tunovakwa muviri yedu kuti ubatane. Saka macells iwaya pavitiligo anenge achirwisana nemacells anogadzira ganda redu kuti risvibe isusu. Saka pakarwisana macells anogadzira ganda kuti risvibe anonzi mamelanocytes. Kana macells aya anonzi mamelanocytes akafa, panosara pakachenuro, ganda rinochenuro, kusara pakachena.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Joseph Achiri panyanga vatsinhirawo vachiti
vitiligo painenge ichiitika inoita ichiprogressa, inowanza kuti ichiendera kumberi ichiwedzera, zvichitanga zvigunoona maoko ese adii acheneruka. Kana muchifamba mutaundi pamunomboona munhu ane maoko akaita kunge murungu, maoko chete ndo akaita kunge murungu, asi fesi yese randi bhodhi yese imwe iri yemunhu mutema, inyaya yekuti yatinoti melanin iyoyo kana kuti macells iwaya anonzi mamelanocytes anoita kuti skini yedu, ganda redu ringe riri dema, anenge achiti achipera. Chinokonzesa chirwere ichi hakuna anonyatsokuziva kuti chii.
Umwe aive nemukurumbira aine chirwere chevitiligo muimbi mushakabvu Michael Jackson. Vamwe vakawanda vaiti muimbi uyu aishandisa mishonga kuti aite kunge muchena, asi akazobuda pachena achiti ainge aine chirwere ichi. Kunyange chirwere ichi chinetsa kupedza vanhu vari pakati pezvikamu 10 kubva muzana nemakumi maviri kubva muzana vanogona kupora, asi ndokunge vakurumidza kuwana mishonga. Chirwere ichi chinogona kukonzera chirwere chegomarara, kutadza kunyatsoona, kunzwa uye zvimwe zvirwere zvakaita sezveshuga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapinitse.